Machiremba nguwa ninguwa tagara tine gadziriro dzatinenge takaita o tine yatinoti public health, which is department rinotarisa nyaya yezvirwere zvinangobata vanhu vakawanda. Saka tinogara takatogadzirira maoutbreak akaita saiwayo. So tikatonzwa kuti pane outbreak yakuitika tine matanho atinotora, kana zvichikwanisika kuita mavaccination tinotogara takamagadzirira, kana iri mishonga yekuzoirapa tinogara takagadzirira zvinhu izvozvo.
Icho chirwere chanzi chadzoka zvakare muSouth Africa, ichi chirwere chakanga chambonzi chakwanisa kurwiswa muna zviitaumu. Chii chinenge chinzoita kuti chidzoke zvakare, nokuti apa tikunzwa kuti chawanikwa mushiri dzesango?
Chirwere chinokwanisa kunzi munyika hamusisina, asi zvirwere zvakaita seizvozvo zvekuti zvinokwanisa kuspreadwa nemhuka. Hapana mhuka shiri patingakwanisa kudziti dzitadze kukrosa mabhodha. Saka dzinokwanisa kunge kune imwe nyika zvanga zvisati zvapera, zvobvawo zvichibva nekune imwe nyika kudaro.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe kuti vangogarawo vakagadzirira kana chenjedzo mukudzivirira chirwere ichi?
Munguva inoteera tichange tichiisa tingati kubroadcasta muzvivhitivhiti nemaredhiyo enyika, tichitsanangurira vanhu vedu kuti izvo chii chavangakasike kuziva kuti vabatwa nechirwere ichi, vange vachikwanisa kukasika kumhanya kuzvibatsira vane rubatsiro.
Chirwere ichi mungachitsanangura kuti chakaipa zvakadii pakuchenjedza kwamune muchita vanhu ikoko?
Mataurire angaita ndekuti iye zvino muno munyika hatisati wana makesi akadaro, asi tichange tichigara pasi tobuda netsananguro yakakwana yekuti chinonyatsokufamba sei, tichachiongorora zvakakwana toudza vanhu information izere.
Totarisawo muzvipatara pari zvino mamiriro amakaita nemashandiro amuri kuita, pane zvashanduka here kubva pakambara mwaana chiremba mabasa?
Hongu, ike zvino muzvipatara zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Pamazuva mashoma nenapfuura pakamboita dambudziko rekuita strike yakaitwa navana mukoti, asi kutaura kwatiri kuita izvozvo zvinhu zvadzokera panzvimbo yakanaka ike zvino, uye mishonga imwe yanga isingawanikwe nezii zviri kuratidza improvement.
Ko, zvaichemerwawo navana chiremba kuti zvigadziriswe zveraramo dzavo?
Hongu, malawenzi edu emachiremba tine kuwirirana kwatakaita akawedzerwa, uyezve takawirirana nehurumende yedu kuti panext budget ravo renyika vachatiwedzerazve kusvika paamaundi yavakanga vatipromisa muna 2014.